Ko nyange yazo chikwata ichi chaitwa mugungano rimwe chete ne au ali yeku Egypt. Iyo yakambotora mukombe uyu kasere ne etodusa yo yeku Tunisia. Iyo yakambotora Cup Champions League kamwe chete vateveri wemutambo wenhabvu. Vanoti chikwata chemuZimbabwe ichi chinokwanisa kubudirira mugungano reGroup B iri kana chikasatya uyezve chikaramba kudhererwa. Chimwe chikwata chiri mugungano iri iAl Hilal yekuSudan iyo ine nhoroondo yekukwikwidza zvakasimba makwikwi aya. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya mumakota finari. Zvekuti vakawanda vanotevera nhabvu muAfrica vanofunga kuti Al Ahly neEtoile du Sahel ndidzo dzichabuda mugungano iri. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaObed Masotore vanoti FC Platinum haifanire kutya sezvo zvikwata zvairi kusangana nazvo zvakaita mukurumbira kare, chasara chete sekutaura kwaMasotore ari mazita.
Mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Muteveri wechikwata cheDynamos vaFilimon Machisi vanoti FC Platinum haifanire kupa zvikwata zvairi kusangana nazvo ruremekedzo rwakanyanyisa sezvo kusvika mugungano iri kunoratidza kuti inokwanisa kukwikwidza zvakafanana.
FC Platinum kuona kwangu pairi pakaoma nekuti aisa mumateams akambokurira kare dzimwe dzese, asi semaonero angu FC Platinum haifani kutya, haifani kuzeza mitambo, inofanira kutamba matambiro ayo yainotamba mazuva ese. Nyangwe zvakaoma kudaro ndinoona vachibudirira mugrupu iroro nekuti hapane posibiliti yavo yekuti vanobudirira.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaLloyd Sunday vanoti FC Platinum inofanira kuwedzera mwando kunyanya apo painenge ichitamba pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo. So long ari pahome kavo anofanira kuimprova game ravo nekuti mugurupu mavarika ndo mune maGiants.
Pamitambo mitatu pamusha yemakundano e2018 Cup Champions League, FC Platinum yakarohwa mumitambo miviri neEsperance pamwe neHoroya ikaita mangange mumutambo mumwe chete neOrlando Pirates. Chikwata chemuZimbabwe ichi chiri kutarisira kuita zviri nani pane zvachakaita gore rapera apo chakapedza chiri pasi pasi mugungano rayo. Asi FC Platinum iri kupinda pachinhano ichi mushure mekupesana nemurayiridzi wayo wemakore Norman Mapedza, uyo akasiya basa achienda kuChippa United yekuSouth Africa. Pari zvino FC Platinum iri kurayiridzwa naLizwe Sweswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.